Mabhiza gumi nematatu arikupinda munhandare yeBorodio Park Racecourse mangwana kurwira mukombe weCastle Tankard pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica. Mamwe madhora zviuru makumi maviri anogovanwa nemabhiza anopedza ari pachinhanho chechipiri kusvika pachinzvimbo chechina kubva pamadhora zviuru makumi mashanu ekuAmerica emari iri kuiswa mumujawo uyu nekambani yeDelta Beverages. Vanoita zvekubheja mabhiza vari kutemwa nemusoro kuti voisa mari yavo pabhiza ripi sezvo mabhiza aya ane nhoroondo yakasimba kuSouth Africa uko anokwikwidza. Asi vaongorori vemutambo uyu vanoti vari kuona kunge rimwe remabhiza anoti Only Him, Fincherton naLily Blue ndiro richatora mukombe uyu. Muzvare Bridget Stydorf, avo vanorairidza Only Him, Lily Blue, Wanted naCitrus Dow vanoti vari kutyawo Fincherton.
I think the biggest dangers are Fincherton and Ferdinand.
Asi mabhiza ari kubhadhara mari yakawanda ndeayo asiri kutarisirwa kukunda. Mabhiza aya anosanganisira Three to Tango na Bugatti Blue ayo anoraridzwa namzvare Deborah Swanson, Mr. Green Light ramzvare Vanessa Bike pamwe na Wanted rimudanga mamzvare Stydorf. Vanoita zvekubheja vatakunda mushinga vari kuisa mari yavo pana Mr. Green Light iro riri kubhadhara madhora makumi maviri padhora rega rega rinenge rabhejwa.
Green Light ndowandofamba naye ari kubhadhara 20 waisa dhora, saka inini handidi kukanganisa, ndiri kutofamba naGreen Light mangwana iya.
Vare Bike vari kukanda zvekare munhandare Holy Land na Armstrong. Love the View na True Beauty achibva mudanga rava Thomas Mason. Muzvare Swanson ndiwo ari kuzadzisa nhandare yemabhiza gumi nematatu apo vari kubuditsa mumhanyi Hairline. Mujawo weCastle Tankard ndiwo wega wemhando yepamusorosoro yeGrade 1 muZimbabwe uyezve wakavambwa kare kare muna 1960. Totarisa mutambo wenhabvu. Zvikwata zvichangobva kudzinga varairidzi vazvo ZPC Kariba neBlower City zvatarisana nemitambo yakanyanya kurema apo varairidzi vatsva vari kugara pabonde kekutanga. Panguva iyo Rodwell Zakama weZPC Kariba ari mutambo wakapfava neHwahwa, zvimwe chetezvo hazvisi kutaurwa paBlower City iyo iri kusangana negomo guru reDynamos. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri uyezve haisiita zvekutamba zvekuti vanotevera mutambo uyu vari kuona murayiridzi weBlower City Farai Tawachera achitanga basa rake nekukundwa. Mutevere weDynamos vaMasimba Denenga vanoti maroto kuDynamos inorohwa uyezve kuti ichabva pamusoro pegungano iri.
Isusu seDynamos FC hatichaburuka patavi. Vese vanofunga kuti vachatidzura na FC Platinum nana Chikenini ngavambokangamwa.
Dynamos iri kutungamira PSL nemapoinzi makumi maviri nemapfumbamwe, mapoinzi maviri pamusoro peChicken Inn. Asi maGamecocks ane mutambo mukukutu neHerentals iyo yakarova FC Platinum 1-0 svondo rapera. Chikwata chaJoy Antipas ichi hachifanire kuramba chichidonedza mapoints nekuti kuita izvi kunoita kuti chidarikwe netriangle iyo ingangotora mapoints ese matatu pamutambo wayo neTenax. Asi mangwana kune mutambo mukuru kumandava stadium umo FC Platinum iri pamusha neCapes United. vanotevera mutambo uyu vanoti varikuona makepe kepe achirohwa nemhaka yematambudziko makukutu ari mushamayo. Highlanders iyo iri kubva mukuita mangange nechicken inn iri kusangana nechimwe chikwata chemublawayo zvekare Blawayo Chiefs. Chiefs haisi kutamba zvaitarisirwa mushure mekutenga vatambi vakawandisa vane mukurumbira zvekuti Highlanders ine chivimbo chekutora mapoints ese matatu. Mimwe mitambo iri kumangwana, Harare City versus Manica Diamonds National Sports Stadium, Black Rhinos versus Ngezi Platinum Sakuba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.